vachimwanda. Avo vaimbo veassistant commissioner muZimbabwe Republic Police vakashaya usiku hwemusi wechishanu. Ari kutaura akamirira mhuri yemufi uye ari munin'ina wemufi vaClifford Chimwanda. Vaudza Studio 7 kuti vachimwanda vashaya mushure mekurwara kwenguva refu nechirwere cheitsvo.
The best we could do ngati fonere ambulance iuye vatore. Tombatafona ambulance ikambodileya akati yamutomboenda kumwe. Vachina vatenda kesi yeCovid vakazobuya havo, saka ndo vakazokonfirma kuti vachimwanda vazofa. Tikati okay, ndobva vavatora ndokuenda navo kuGomo Hospital. Saka vokuGomo vabva navo kuGomo vachinoita maprocesses ekuGomo Hospital ekuconfirmation nadoctor ndobva vazoendesa kuNyaradzi. Saka nhasi ndokwati achiprocesa edu mapepa avo. Takamirira vana vavo vanobva kumwe ari kuUK, two vari kuUK, mumwe ari kuAmerica, vati vari kuprocesa, vari kuitawo maCovid test, hoping kuti by Tuesday vane vasvika.
Vachimwanda vati varasikirwa zvikuru semhuri, vachiti mukoma wavo ndiye anga achitungamira mhuri, kunyange anga ave mune zvematongerwo enyika.
Tarasikirwa kunyanya vemhuri, ini tatiri 7 boys, tatasara tiri 2. Ini naivu. Saka zori watu kwa sara ini mwani. Dokora sikigwa mkuma unga. Shi advice achitunga mira achita rose. As a family, we've lost a father, a brother. Wanga achi advisor. Kutitire isu atiri because of him. Saka ati wakure meku. Tarasikigwa. Jepiro rarifariki.
Mutevedzeri wemutauri MDC Alliance wa Clifford Hlatshwayo vati sebato vari kushushikana zvikuru nekufa kwavachimwanda. VaHlatshwayo vati chanyanya kuvarwadza ndechekuti vachimwanda avo vanove mumwe vakambove muchipurisa kubuda pachena kupikisa hurumende yeZANU PF vashaya munyika musati mave neutongi hwejekerere uhwo hwavairwira.
Munozviziva kwana Bikita kusi kuwadza vanhu vachigara mugomo vachinetsana navana hunji vaya. Vachimwanda vakaoneka vari mupurisa akamira nevanhu asina kumira nebato. Aimira nevanhu kuti vanhu vanofanira kuchengetedzwa. Ini semupurisa basa rangu kuchengetedza ruzhinji rweZimbabwe. Tinoona vanhu vaiita zviri zvisangurama kudai, vaisungwa vaiendeswa kumatare vachitongwa nemhosva dzavo. Tinoona vachimwanda vari munhu aida kubatanidza vanhu. Ndosaka President Nelson Chamisa vakavapa chigaro chekuchengetedza musangano cheSecretary for Security. Ndiyo chigaro chakakosha mubato, chigaro chisingapuwe munhu wese wese kunyange kunyambori kunyika chaiko, chinopuwa kune vanhu vane hana, vane rudo nevanhu vanoda kuti zvinhu zvifambe zvakanaka munyika. Tarasikirwa negamba. Tirikuchema senyika semusangano.
Vachimwanda vakasiya basa muchipurisa vakapinda mune zvematongerwo enyika. Vakashanda zvikuru nevaimbo vamutungamiri weMDC Mushakabvuva Morgan Tsvangirai. Vakazodongwa nemutungamiriri weMDC Alliance vaNelson Chamisa kuve munyori anoona nezvekuchengetedzeka munyika. Vachimwanda avo vakamboshanda mukomishen inorwisana neuori yeZimbabwe Anti-Corruption Commission vanonyanyozivikanwa nekusunga kwavakaita vaimbo vemutungamiriri wesangano revakarwa hondo reZimbabwe National War Veterans Association vachenjerai hunzvi avo vakarura nenyaya dzekukonzeresa mhirizhonga munguva yekutorwa kweminda kubva kuvachena nekurohwa nekuurayiwa kwakaitwa nhengo dzeMDC kubhigita muna 2000. Panguva iyi vachimwanda vaive assistant commissioner muchipurisa vachishandira mudunhu remasvingo. Mutauriri wemhuri yemushakabvu ati vachimwanda vanonzi vakatarisirwa kuradzikwa kumusha kwavo kwaGutu nemusi wechina. Vanhu vakaungana panhamba 25 Openway kuSouth Arton muno muHarare. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.